Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wemugovera gunyana 29 2018. Makaterera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hama neshamwari dzinoungana kuWaterfalls muHarare pamunamato wokirangarira mushakabvu Sylvia Matambo Maposa, avo vakapurwa nemasoja vakafa muna Nyamavhuvhu. MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa mudunhu reAmerica iri kuratidzira kumusangano weUnited Nations General Assembly ichiti inoda kuzivisa pasi rose kuti haitambire vaEmerson Mnangagwa semutungamiri wenyika. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hama neshamwari dzaungana nhasi kuWaterfalls muHarare pamunamato wokurangarira mushakabvu Sylvia Matambo Maposa, avo vakapfurwa vakafa musi waNyamavhuvhu 1 2018, panguva iyo vatsigiri veMDC Alliance vairatidzira. Amai Maposa vaive mushandi kubazi reZimbabwe National Water Authority, uye vakange vasiri mumwe uye avo vairatidzira. Musi wapfurwa amai Maposa vachibva kubasa, mauto akapinda mumigwagwa achipfuura vanhu vairatidzira panguva iyo pasi rose rainge rakaisa maziso aro kuZimbabwe. Ngatinzwei vataura vakamirira satezvara vari muri yokwaMatambo. Ngatinzwei mumwe aishanda nemufi vachitaura.
Inini ndokuzvinwa ndaishanda namai Maposa. Shanda vandakaita namai Maposa ndakazobatira pakati. Ndokuva vanhu vakatikana nemabasa, kune vanga vane uchapupu hwakakora vaita wandinawo. Bhozi ndakazobatira namai Maposa na2002. Pandakasvika ndakaona munhu wamwari panamai Maposa. She was just like his sister.
Vanhu vakafa mumigwagwa musi uyu vatanhatu, asi masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti uwandu hwavo hwakazokwira kusvika pavanhu vanodarika gumi, sezvo vamwe vakafira munzira vachiendeswa kuzvipatara, vamwe vakazofa vave muzvipatara. zvichitevera kufa kwevanhu ava mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakadoma commission yokuongorora zvakaitika commission iyi ichaita basa rayo kwemwedzi mitatu yozotura zvainenge yawana kuna vaMnangagwa Nengo dze MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa dziri kuratidzira kumusangano weUnited Nations General Assembly. Sachigaro yedunhu reMDC USA vazvidzai ruzvidzo vaudza Rechoto weStudio 7 kuti chinangwa chavo ndechekuti pasi rose rizive mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe.
Ine urongwa hwekuratidzira tiri pano pahead office yeUnited Nations tauya tiri maZimbabweans takati wandei but vamwe vari kutosvika izvozvi chinangwa chedu ndechekuratidzira tiratidza whole world what is happening in Zimbabwe apa kana tichiti what is happening in Zimbabwe tikuratidzira isusu kuti pamaelections akaitwa 2018 muna July maelections hongu vanhu vakavhota zvine mutsindo vachitsigira mutungamiriri wavo wavaida vaNelson Chamisa Unfortunately, the results that were announced by Zek and said announced by the courts are not the true reflection of what is happening and what happened.
Kune vamwe vari kuti izvo imi muri kuratidzira panguva ino apo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatodzokera kumusha. Zvinobatsirei?
Isu chinangwa chedu hatisi chekutaurira vaMnangagwa. Chinangwa chedu ndechekutaurira ruzhinji rwe world, those people outside Zimbabwe. Kuti tiwanwe tiri tinotaurira vaMnangagwa zvinhu zvavanoziva hazvina kufuti zvinhu zvekutibatsira. VaMnangagwa zvavanoziva chokwadi. Saka hapana nedzekuvataurira chokwadi chavanoziva. Isusu chinangwa chedu ndechekuti tiite highlight to the international world. That's why tauya pano musure Saturday dai pano vanhu vakawanda chaizvo vamwe mareporters vamwe madelegates vari kuuya vachitiona tichitaura navo
mungatiudzire varuzvidzo kuti vanhu vaungana vabva kumativi api muamerica
vanhu vabva kumativi ese eamerica kune vabva kuoklahoma kune vamwe vabva kucanada kune vamwe vakabva kupennsylvania ndingakuti ruzhinji rwauya panapo mamembers emdc vari kumakonstituens akasiyana-siyana saka ndo vazhinji vauya panapa nevamwe shamwari vezimbabwe vanenge vari mazimbabwes vasiri nhengo dzemdc but they are in support of what we are doing here
kuratidzira kwamuri kuita munew york panguva iyo misangano yeUnited Nations General Assembly iri kuitika munotarisira kuwana chii
isu tinoda kuti ruzhinji rwevanhu vasiri muzimbabwe international world ruzive tivazivise zvinhu zvakaitika muzimbabwe
totarisa pamabatirwo amuri kuitwa nevemitemo pakuratidzira kwamuri kuita muri kubatwa sei
aiwa vemutemo munomu vari kutibata zvakanaka chaizvo tasvika tiine pemit yedu tikavaratidza vakatiratidzawo patinofanira kuti tichiratidza tiri pano pane vanhu vakawanda vekucambodia variko vekuindia variko vekuchina variko saka vekuzimbabwewo tiri pano tiri kuratidzawo tiri panzvimbo yavatipa everything is done very peaceful
munoona mutsauko uyu wakamira sei tichitarisa zvinoitika kuzimbabwe
kuri kunzi kuzimbabwe kuratidza kwatiri kuita panapa tingadai iri bishi nemheremhere rekungodzingirirana nemapurisa kana kuti tingadai takatanga takarambidzwa kunzi no hakubvumirwe kuratidzira
sachigaro vedunhu re MDC USA vazvidzai ruzvidzo vachitaura naRay Choto weStudio 7 vari muNew York.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne15460 kHz pa shortwave pindai muchirongwa chelive talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318 namba idzi zvakare 001-202-465-0318 tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzira yama neshamwari kuti dzitifarire.
Tochenda kuna Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Wilma Dambudzo Mutema Sango Swini. Avo vakatanga ivo sangano rinonzi Gogo Grace Mutema Sango Memorial Fund and Library Project kuZimbabwe. Tino kuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu amai Swini.
Maika yenyu is marvelous.
Mungati tsananguroi re nezve sangano renyu uye zvekuti project yenyu yamurikuita iyi iri kupi?
Project yatirikuita iri kupachikore primary school iri kuMhondoro kuZimbabwe. Uye I project ye library yatakavaka ikoko.
Chii chakaita kuti mufunge kubata basa iroro ikoko kuMhondoro?
Takafunga kubata basa iroro rekuti vake dura remabhuku evana rechikoro. Tichirangarira mai vedu, mai Grace Mutema Sango, vakashayika ivo muna 2012. Uye takaivakira ikoko kuMhondoro nekuti ndokumusha kwatinobva kwandakaberekwa. Ndikunova ndokwakare kwavakavigwa ivo mai. Mai vaida zvemabhuku, mai vaikurudzira kuti tiende kuchikoro tiverenge, uye vaikurudzira kunyanyisa chaizvo kuenda kuchikoro kwevanasikana nekuti vaiziva kuti vanasikana kazhinji ukadzidzisa munhukadzi wadzidzisa rudziro wese, uye kuti kazhinji mumagariro edu kubvira chinyakare vana vasikana vaisapuwa kodzero yakafanana neye vana vekomana yekuti vaende kuchikoro. Asi isusu marerero akatiita vaingoti mwana mukomana nemwana musikana vese vakafanana, vese vane kodzero yekuti vaende kuchikoro. Saka ndopakabva pfungwa yangu yekuti semunhu aikurudzira kunyanya zvedzidzo yekuti vana vanga vachikwanisa kuverenga. Tikavarangarira nokungovakawo dura remabhuku iroro kuti vana vanenge vachipindwa vachiverenga vese vakomana nevasikana chingave chinhu chakanaka.
Imi munogara kupi pari zvino uyezve pane mamwe mabasa here amuri kubata kumusha?
Inini ndinogara kuScotland mune dunhu rinonzi St Andrews muno muUnited Kingdom. Pamusoro pedura remabhuku iroro library yatakaita, tinoshanda zvene vanoita zvebhora vamukoma vanonzi Alois Unjira. Vane tingati academy yavo yebhora yevana vese vakomana nevasikana. Saka tinovabatsirawo kuburikidza nekutumirawo mabhora nebhutsu dzekutambisa bhora, uye nekubatsirawo nemari yekuti vana vanoenda ikoko vasingawani vanga vachibatsira kubhadharirwa mari yechikoro.
Chii chakaitazve kuti mufunge kuti mubatane naBunjira uyo aimbotambawo bhora achitambira national team?
Chakaita kuti tifunge zvebhora izvozvo madiro aiita amai mutambo webhora. Semunhukadzi zvaitawo tichamisa madiro avaiita bhora nokuti vaitoonawo bhora chaizvo zvakanyanyisa. Vainyanyofarira chimukomana chiWayne Rooney chavaiti hachisininga chimuzukuru changu ichi vachichifarira. Saka vaiona bhora zvokuti bhora ravairinda. Saka pandakataura naBunjira achiti anoita zvake zveakademi yebhora iyoyo yekuti vana vanosangana vachitamba bhora ozovabatsirawo kuwana atingati anonzi pachirungu mascholarship yekuti vaende kuchikoro, ndakaona kuti zvinobva zvapindirana nepfungwa imwe chete iyoyo yememorial fund nescholarship fund yatinoita kuti tinge tichingobatsira tibva tabatana navo vakabva vabvumawo kuti tinge tichibata basa navo.
Zvakakosha sei kuti munhu wechidzimai aite mabasa sei amuri kubata aya?
Zvakakosha nokuti inini ndinobhilivha zvikurusa kuti unofanira kunge uchidzosera kwawakabva, uchiziva kwawakabva. Nokuti handiti tinoti mudzimwe ishiri uri mudendere. Saka ukaziva kwawakabva zvinonge zvichita kuti ivo nevane vari kumashurewo vanenge vachiona mabasa aunenge uchibata vanenge vachiramba vachiti ini ndikakurondera kunge ndichiita se tichikwanisa kubatsirawo zvinoita namai Swini nanabunjira nevamwe vakadaro. Saka zvinoita kuti rudzi rwedu tinge tichizvisimudzira tega, tisingangomirira kuti tinge tichiti tinopiwa nevari kubva kunze kwenyika kana madhona kana chii, asi kuti tizive kuti imo musha matakaberekwa, imo madzinza atakakurira, tinokwanisa kuonekwa vanenge vachikurawo vachikwanisa kunge vachirangarira kwavakabva, vachibatsira kusimudzira vanhu vedunhu ravo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Wilma Swini vesangano reGogo Grace Mutema Sango Memorial Fund and Library Project kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu.
Aiwa, tatenda chaizvo, maita zvenyetsa smarvelous.
Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Notenda Marvelous Mhlanga Nyahuye mutori wedu wenhau kuno kustudio 7. Sitina Marvelous parunare akadomwa nevamwe vakadomwa mumakwikwi eZimbabwe Achievers Awards USA. Marvelous akadomwa muchikamu chevatori venhau uye vachahwina vachaziviswa pamabiko ari kuitirwa kuGettysburg muMaryland nhasi manheru. Marvelous, uri kunzwa sei nokudomwa kwawakaitwa kuti upinde mumakwikwi aya?
Aiwa, tinotenda chaizvo vahwande. Ndiri kunzwa kufara nekuti ndakadomwa nevagari vemuno muAmerica nebasa randakaita gore rino rekutapa nhau. Asi pane vamwezve vari vakadomwa zvevemabhizimisi, vanoita zvemitambo, vanoita zvemachechi, vechidiki vari kuita mabasa anonwisa mvura, vachange vachiwanikwa vachiremekedzwa nhasi manheru. Saka pari zvino, aiwa, ndatomirira kuti ndinzwe kuti zvichafamba sei manheru anhasi.
Semutero wenhau, kudomwa kwako kunorevei kuna vose vanotora nhau?
Tinoreva kuti mabasa atinenge tichiita aiva hwande, vanhu vari kuteerera uyezve vanhu vanokoshesa mabasa atiri kuita. Saka ukaona uchiwanawo ruremekedzo rwakadai ruchibva kune veruzhinji, zvinobva zvatipa manyemwe ekuti tirambe tichiita basa irori, nekuti sekuziva kwamunoita basa iri rinombogozha, rinouyawo nezvimwe zvarinouya nazvo. Asi ukaonawo uchiwanikwa uchipiwa ruremekedzo serwandapiwa urwu, kunyange ndikakwanisa kusazotora mukombe nhasi, ndinongofara kuti ndakatodomwa chete. Uyezve ndinofara kuti tiri kuwana isu vatori venhau tichiremekedzwawo nevatinogara navo munharaunda dzatinogara imo muno muAmerica.
Marvelous, unofunga kuti uchabudirira here kutora mubayiro muchikamu chauri kukukwidza ichi?
Aiwa, munhuka kana uri kuenda kukombetishen haungaende uchiti iwe uri kunodyiwa. Ndikutotarisira kuti Mwari acharatidza vavengi vanenge vakatarisa kuti ndidyiwe kuti aiwa Marvelous achatora mukombe. Asi ndinotenda vese vakavhota, uyezve ndinongotenda kunyange ndikatadza kutora mukombe, vanenge vawanikwawo vachitora mukombe tinozvikudza. Uyezve tinofara kuti community ngairambe ichikwidziridza mabasa anoitwa nevanhu, kungave kutora nhau sezvandinoita, kungave kuri kwemabhizimisi. Tina vana muzvinafundo zvakare vachange vachidomwa kana varivo vakaita mabasa anonwisa mvura. Uyezve pane vamwe vari kutobva kunzvimbo dzakadai seZimbabwe. Tina MC mukuru anoita iye mabasa mumichato anonzi Maimba, arikozve achange ari kuwanikwa iye achiremekedzwa zuva nanhasi. Saka aiwa, ndiri kuenda ndichitini, ndiri kunotora mukombe, asi zvikasazobuda zvakadaro ndinongoramba ndichifara nekuti veruzhinji vakandipa ruremekedzo.
Aiwa, tinotenda Marvelous, uye tinokushuvira rakanaka nhasi manheru.
Aiwa, tinotenda vahwande, muve nezuva rakanaka.
Mutori wedu wenhau Marvelous Mhlanga Nyahuye achitaura ari parunare ari muWashington DC. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vemuIndonesia vanoti vanhu vanosvika mazana matatu nemakumi masere ane vana vafa uye vanhu mazana mashanu nemakumi mana vakakuvara zvichitevera kudengenyeka kwe 7.5 magnitude muguta maviri ePaulo neDongala ayo ari mudunhu reSulawesi. Thank you. Makaterera ku Studio 7 tiri kutefenyura tiri mu Washington DC. Tochienda kuchirongwa che upenyu hwedu our lives icho chatinopiwa na Jonga Kandemiri.
Gamchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa kuti tinosangana nazvo muupenyu anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC nasi tine hurukuro nava Jona Masia vanotungamira chikwata chemoto moto marimba band icho chiri muno muAmerica vari mudunhu reWest Virginia Vamasia ndemumwe vanhu vachange vachiridza mhanzi kutandadza zvizvarwa zveZimbabwe zvichange zvichiungana kumabiko eZim Achievers ari kuitwa muWashington DC manhero anhasi. Togamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Vamasia.
Aiwa tinotenda vakandemi.
Vamasia tinonzwa kuti nhasi mugovera mune mutambo mukuru uri kuitwa munzvimbo yenyu yeWashington DC area. Watinonzwa kuti uri kutungamirwa neinonzi Zim Achievers. Imi Vamasiya tinonzwa kuti muri mumwe wevanhu vachange vachitandadza vanhu vari kupinda kumabiko iwayo asi muchivatandadza nemhanzi yechivanhu. Mungatudza kuti zvakamira sei?
Patiri kuenda paZim Achievers, inini ndiri kuenda nechikwata changu chinonzi chemoto moto marimba. Ndinoridza marimba, ndinoridza mbira. Chikwata changu chinosanganisira vana vangu vaviri vadiki vandakadzidzisa marimba nevamwe vari muno maZimbabweans nemamwe maAmericans. Tinoridza nzimbo dzedu dzechivanhu kunyange vana nemamusasa nedzimwe dzakadaro, asi tinonyatsokudzikwenenzvera tichirova chaizvo.
Tinoona kuti vazhinji vanenge vachitarisira kuti kana vanhu vari kunze kwenyika munonzi mudiaspora mamurumu munenge masiya nyaya dzembira nemarimba dzinenge ichitariswawo nevamwe kunzi mimhanzi yechivanhu kana traditional music. Imi muri kuzviikwanisa sei?
Zvinoitika ndezvokuti inini ndiri nyanzvi yekuridza. Ndozvandakatoindira kuchikoro, ndine master's degree yemusic. Saka ndinotoridza nekudzidzisa music. Pane passion yangu yekuti tichengetedze zvatakadzidza kubva kumusha nezvatakazodzidzawo kuno tauya kuAmerica. Taakudzidzisa manje vari kuno zvetsika dzedu, taakudzidzisa mimhanzi yekwedu kuti kunyange nevana vechidiki vatiri kutora vativadzidzise futi kuti vasakanganwa mimhanzi yekwedu. Saka inyaya yekuti zvinhu zvatakatoindira kuchikoro, saka hatidi kuzvirasa izvozvo.
Asi zvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica zviri kutambira sei mimhanzi yenyu? Tichiona kuti vakawanda vavo vanhu vakabva kumusha kare vanogona kunge vatokanganwa kuti kune mwanzi unobva mumbira kana marimba.
Zvendiri kuona patiri kumboridza pakasiyana-siyana panosangana zvizvarwa zveZimbabwe, vanoita kuzvifarira chaizvo. Vazhinji vavo vanouya kuendero vachiti wadii wadzidzisawo vana vangu, hatitoda kuti vasakanganwa zvinhu izvi. Saka zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuita kumbundira mimhanzi iyi nekufara chaizvo, asi vanika kushamisika kuti ko marimba wakamawanepi, kombira wakadziwanepi muAmerica muno. Vazhinji vacho vanenge vasingafungiri kuti zvinhu zviri kuitika, asi zvinhu zvatiri kuita, asi vari vanozvifarira kana zvakuitwa.
Ko vekune dzimwewo nyika vari kutambirawo sei mhanzi yenyu?
Vekune dzimwe nyika vari kuzvitambira chaizvo. Handimbopedzi kana mavhiki maviri ndisati ndadeedzwa kuti ndiridzire vanhu muno muAmerica munomu, varungu vemunomu nevamwe vekune dzimwe nyika. Mimhanzi yekwedu inodihwa chaizvo, uye kunyange ukati ndibhadharei vanobhadhara hava, vanozvida chaizvo chaizvo. Saka ndinotokurudzira kuti kana pane vanoziva zvekuridza mhanzi yekwedu ngazviitwe, hazvinyadzisi. Zvinhu zvinotofanira kuitwa, zvinodiwa chose nemamwe marudzi.
Mataura nyaya ndaanichada kuzobata Vamasiya yekubhadhara iyi, ndaanichida kubvunza kuti mhanzi iyi munee muchingoridza pachena here kana kuti munee muchibhadharwa?
Aiwa, tinobhadharwa zvishoma, nekuti zvinoitika pakugadzirira kuti mimhanzi izobuda panopinda nyaya yenguva. Unotora maawasi akawanda uchigadzirira. Panodihwa mainstruments anotengwa, haawani kumahara. Panoitawo vamwe venyanzvi dzendinotorawo nichiridza nazvo. hadzingofambi mahara nedzimotikari zvese. Saka zvese izvodo zvinoda kuti zvichengetedzwe. Saka tinobhadharwa kuitira kuti zvetinoita zvirambe zvichienderera mberi.
Kune vachange vachipinda kumabiko enyu amuri kuita manheru aya, zvii zvamungavavimbisa iko kuzima achibva zuku?
Tiri kuvavimbisa kuti ngavauye vakagadzirira kuzotamba. Tinoziva kuti mutambo unenge uri wemasutu negogo dzakanakanaka, asi ngavauye nedzimwe dzekuchinja kuti vabvise vazombotamba, nekuti tinenge tichiridza zvinoda kutambwa chaizvo pachivanhu chekuZimbabwe chaizvo, kutamba kusvika zviya rabuda. Ndozvetinovakurudzira izvozvo.
Aiwa, tinotenda zvikuru vamasiya, tichiti muve nenguva yakanaka.
Nemiwe vakandemisa.
Manga makateerera kuna vaJona Masiya vanove muimbi vachitungamira chikwata chavo cheMoto Moto Marimba Band muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Mumwe muzvina bhizinesi wekuvatsomba mudunhu remutasa Central vatawanda terera, vanonzi vakatorwa nechisimba nemapurisa nezuro manheru, vachinzi motikari yavo yakaonekwa pachikoro chakabiwa zvinhu munharaunda yavanogara. Kutaura kuno vaterera vakachengetedzwa nemapurisa ekunyanga. Taedza kubata mukuru wemapurisa pahofisi yenyanga Inspector Msiwa, asi vati tifonere vakuru vavo kuHarare uko tatadza kuvabata. Asi tabata gweta ravaterera vaBrian Majamanda kuti tinzwe zviri kuitika.
Tanga tichiona tawanda terera uyo ari murusungwa wemaCID kunyanga. Vari kuti they are actually suspecting him kuti akaparticipata munyaya dzerobbery yakaitwa kunonzi kwamweyo weshumba kuvatsomba. Saka patamuona he was severely assaulted, so rake rakakuvara zvakaipisisa uye haakugona kufamba. Akarwa pasi petsoka nemaCID vakamutora ari kumba kwake.
Sei asiri muchipatara?
Kutombunyikizwa kodzero dzake kwaari kuitwa, nekuti maCID havana kukwanisa kumutora kumuendesa kuchipatara ende havasi kukwanisa kumba that facility.
Saka pamataura nemapurisa vati?
Mupurisa waitaona anonzi Inspector Musiwa, he was very rude to us. Mapurisa watataura navo vari kuhwandisa zvakaitika chaizvo chaizvo kuti chii chakaitika. Vari kuti tiri kuferefeta nyaya iyi kuti tione kuti musunga kurohwa kwakaitwa uku akarohwa nani, akaroyerwei uye akazorohwa zvaita sei. Havasi kuda kubudisa pachena chikonzero chavakamurovera.
Saka pari zvino masirana pakuti?
Pari zvino tasirana pakuti vanofanira kuti vaite mapapers ekuti vamaendese kucourt within 48 hours.
Kana makatarisa nyaya iyi ndeye zvamatongerwo enyika here kana kuti ndiye kuparwa kwemhosva?
Well, ndakatarisa zvangu nyaya iyi handizokwanisi zvangu kuti ndizive kuti matongerwo enyika here kana kuti imhosva yangoparwa uye munhu ari kufungidzirwawo. But sekuzokuendaudzwa kwendaitwawo, zvanzi musunga anopigira bato reMDC Alliance uye ari pasi peconstituency yaHonorable Saruwaka. Ende zvinotozivikana kuti munharaunda maanogara imomo munhu ari vocal maererano nematongerwo enyika, uye munhu anotobuda pachena kuti anotsigira chini MDC. And now consider tisarisawo futi macases ari kubuda mutasa Central constituency, macase ematongerwo enyika ane mapurisa mukati vanenge vachimbunikidza kodzero dzevanhu. Saka panogonaka painewo mukana, panogonaka paine mukana wekuti dzimwe dzenguva munhu akungofikisiwawo nenyaya dzematongerwo enyika, munhu aungonenedzerwawo mhosva nematongerwo enyika. We don't really know.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mangwana. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti morara zvakanaka.
Soku isika tisenda bako.